Vachitaura semukokwa mukuru pagungano rekuparura zviri pamutemo urongwa hwekushandisa marara kuita magetsi, vamunangagwa vati urongwa hwaitwa neGio Pomona hwakanaka chose.
Panapa vaivo vachingopota vachiita moto zvasana neseke ndokutsvaga kuti nyika dzinogona kugadzira zvinhu zvakadai zviri kupi ndokuwana vedu vana kuti vatore zvinoitwa kumwe zvinhupagovena vakagona kuita izvo.
Kambani yeGio Pomona Waste Management inoshanda iri pasi pekambani yeJogenix BV yekuNetherlands, iyo yakasainirana nehurumende chibvumirano chemari inosvika $344 million, chichange chiripo kwemakore makumi matatu. Mukuru wekambani yeGio Pomona vaDilish Nguwaya vati vari kudyidzana zvakanaka nekanzuru uye vagari vemuHarare vachawana chouviri kubva mubasa ravari kuita.
Vagari vemuno muHarare vachabhenefiti nokuwana magetsi vachiita plant iyi, vachawana mabasa, vachagara panzvimbo yakanaka.
Asi meya weguta reHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti havafari nechibvumirano chakaitwa pakati pekanzuro yeHarare yakamirirwa nebazi rezvekutongwa kumatunhu neGio Pomona.
Dokumenti yachinaiyoyo yatiri kuinoba kuti iongororwe zvakare. Inoti iyo City of Harare must pay $500 multiplied by $40 a day, which is $22,000 a day.
Kupiwa mvumo kwekambani yeGio Pomona yekutenga marara ose emuHarare ichiagadzirisa magetsi kwakakonzeresa bongozozo gore rapfuura, apo kanzuro yeHarare yakati izvi zvakaitwa nehurumende isina kuziviswa. Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende yaifanira kuvadzivisa nezvechibvumirano nekambani yeGio Pomona pasati paita kunyorerana pasi.
Urongwa uyu takabvira kare tahuramba, yechiti urongwa uyu haunongobvira vagari vaudzwa kunzi kuchaita urongwa hwakadaro, uyezve ekanzuro yeguta reHarare yaitopokana nazvo nechikonzero chekuti isu tange tavaudza kuti isu sevagari hatisi kufara neurongwa ihwohwo nechikonzero chekuti taiona hwakange husina kunyatsoti twasa twasa.
Vakamboita meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti sezvo pakamboita mitauro pamusoro pekubvumira kambani yavanguwaya kuita basa, mutungamiri wenyika anga achifanira kujekesa kuti nyaya idzi dzakazogadziriswa here.
Kana vari vapresident vaparura vachidaro, vangadai vatotaurawo nenhau iyoyo kuti makakatano anga aripo akanga akamira sei, akazopedzwa sei, zvakazochenurwa sei, tamira pakanaka here neproject iyoyo kuti vafadze mhuri yese yeHarare, vafadze guta racho, vafadze nyika yese kuti hapana chakaipa chakafamba muchiitiko ichi.
Muchibvumirano chakaitwa gore rapfuura, kambani yeGio Pomona yakanzi ichange ichibhadharwa nekanzuru mari inokwana zviuru makumi maviri nezviviri zvemadhora ekuAmerica $22,000 pazuva, mushure mekugamuchira marara anokwana tani rimwe chete muzuva iroro. Asi kanzuru inoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekutakurisa marara haikwanisi kuwana marara akawanda kudaro, zvinoreva kuti inenge yava kungobhadhara mari yemahara kuGio Pomona, sezvo chibvumirano ichi chichiti kunyange kanzuru ikatadza kusvitsa tani remarara pazuva inongofanirwa kubhadhara $22,000 inodiwa pazuva. Kana chava kushanda zvakadzara, chivakwa cheWaste to Energy chanzi chichaunza magetsi anokwana 22 megawatts, uyewo panzvimbo iyi pari kutarisirwa kuvakwa nhandare dzemitambo yakasiyana-siyana kuti vanhu vazvivaraidze. Vanguwaya vanonzi vanodyidzana munyaya dzemabhizinesi nemwanakomana wemutungamiri wenyika Collins Mnangagwa, uye vakambosungwa vachipomerwa huori panyaya dzemabhizinesi. Imwe yekambani yavanomirira muZimbabwe yeDrugs International yakakonzera mutauro munyika mushure mekupiwa basa rekuunza mishonga nezvikwanisiro zvairema mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica isina kutevedza mitemo yakatarwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.